This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu chikunguru 15, 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni, Jonga Kandemiri, ndichiti zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Rimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa muHarare rinoti hurumende inofanira kuburitsa utungamiri wesangano iri muusungwa nekukasika.
Mapurisa ekanzuri yemutare anobvisa vanotengesera mumigwagwa mushure mekuswera vachiita wakitina gonzo nevatengesi ava.
Magweta ari kumirira vaitaidza mara anoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanirwa kubuda vachishora kupambwa kwavadzamara uye kurudzira kuferefetwa nemazvo kwenyaya iyi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiwe kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Rimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa rinoti hurumende inofanira kuburitsa utungamiri wesangano ravo muusungwa nekukurumidza. National Vendors Union Zimbabwe kana kuti NAVUS iri kurudzirawo kuti kanzuru yeHarare inyorese vanotengesera mumigwagwa isingapinze zvematongerwo enyika mukati. Mutori wedu nhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashtara pamusangano wavaita nevatore venhau nhasi, mutevedzeri wasachigaro webhodhi renavus vaDouglas Shumba yaonda, vashora kusungwa kwakaitwa utungamiriri hwenavus pamwe nevamwe vanotengesera mumigwagwa nezuro, zvitevera kuratidzira kwakaita vanotengesera mumigwagwa ava mushure mekutorerwa zvavaitengesa nemapurisa ekanzuru.
Isusu hatinondopokwana nazvo zvakanyanya, nekuti hatinganakidzwi isusu nekuti guta ringe richinzi rakanaka zvakanyanya, asi vanhu vachifa nenzara kumamana kwavanogara kwakasiyana-siyana. Kana vanhu vachikwanisa kunzi vararame, nekuti chinhu chekutanga chakakoshesesa, ndinofunga kana ndichitondera zvakanaka even muconstitution medu chaimo pabill of rights, right yekutanga chaiyo chaiyo iright to life. Handitika munhu ane kodzero yake yekunge achirarama, ende kurarama kwacho kuwana zvinhu zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kudya nezvakadaro zvakadaro, ende zvinhu izvi zvinowanikwa nekushanda. Kushanda kwacho kwasara muZimbabwe ndiko kutengesa mumigwagwa.
Vashumba yaonda vakurudzirawo kuti kanzuru imire nyaya dzekushandisa chisimba kune vanotengesera mumigwagwa. Vakurudzira kuti kanzuru isapinze nyaya dzematongerwo enyika panyaya yekunyoresa kwairi kuita vanotengesera mumigwagwa. Vachiti chirongwa chayo chekudzinga vanhu mumigwagwa mavanoshandira chinofanira kumbomiswa kuitira kuti mapoka ese ane chekuita nenyaya yekutengesa ambotaurirana.
Tinowirirana nenyaya yekuti nyaya yevending inofanira kuti itauriranwe. Kana tawirirana kuti vanhu ngavabude, pachapinda zvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana. Vachabuda vese here? Pane pachanzi dzimwe nzvimbo idzi dzichanzi imomo muguta makare, pane patingawirirana here kuti apa panogona kusara vanotengesa? Apo nepapo hapaite kuti pange paine vanotengesa. Patava register kudai tiri pamwe chete, vasara ava tonovaisa kunzvimbo dzipi dziri kunze kweguta, zvichienda zvichidaro zvekutarisa zvacho kana zvekukonzida zvacho zviripo zvakati o, asi zvinomanejeka ende zvinoitika nekuti tinenge tichitarisa maexamples edzimwe nyika dzakazviita dzikabudirira dzakafanana naIndia, ana Tanzania nekuWest Africa.
Mumwe vanotengesera mumigwagwa ava, amai Primrose Runyowa, vanoti vashandi vekanzuru vazhinji ndio vakazvinyoresa, ruzhinji rwevanotengesa mumigwagwa rukasara rusina kunyoresa.
Tine nzvimbo yatakapiwa yefruit and veg, iyo yekopakabhana speaking achinoi. Nzvimbo yevatakaipiwa kunzi ndio yedu yefruit and veg. Atina mudziko rikuitika ipapa, atiri papanzvimbo kubva last year, hatina kupiwa makadzi evenda. Isusu tiripa hatina makadzi. Vashomana naone makadzi, vashomana naone makadzi. Makadzi aya ane vamwe vashandi vekanzuru, ane vamwe vanhu vemaflea market newemabhero, ane hama dzavo neshamwari dzavo pabanzi pakwana.
Hatina ukwanisa kutaura nemutauri wekanzuru vamichael chideme nhasi kuti tinzwe divi rekanzuru panyaya iyi asi vakambotaura kuti zvose zviri kuitwa nekanzuru yavo zviri kuitwa zviri pachena zvichakadai kanzuru yaenderera mberi nhasi nekutorera vanhu vanotengesa mumigwagwa zvinhu ichiti vanhu ava vanofanira kunotengesera kunzvimbo dzakatarwa idzo dzinonzi nevanotengesera mumigwagwa ava hadzina kugadzirwa zvakanaka uye hadzikwanire vanhu vese vanotengesera mumigwagwa sachigaro wesangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vasimbarashe moyo vati mutungamiriri wenyika varobert mugabe ndivo vanofanira kubuda muHarare sezvo vatadza kutonga nyika kwete kuti vanotengesa mumigwagwa vabude munzvimbo dzavari kutsvaga kurarama vari
vanhu vazhinji kwazvo vakarasikirwa nemabasa avo kubva gore ra2000 kusvika pari zvino saka tiri kuti paimbo zvokuti titi mavendors abudiswe mutauni tadii tambochinja vachona vari kutonga tadii tachinja vachona vari kutonga sezvo tiri kuona kuti ndivo vari kukonzera kushayikwa kwemabasa kutambura kuri kuita vanhu munyika zvinhu zvese zviri kutinetsa mumaguta matiri kugara even nevari kumusha
kanzuru inotiwo vane zvitoro zviri pamurau vange vave kuramba zvakare kubhadhara mitero kukanzuru sezvo vaitengesera mumigwagwa ava vangaveve ivo vave kuita mari ivo vachiswera vakagarira guyo sembwa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Techiri panyaya iyi rwanga rwuri rwakiti nagonzo nhasi muguta remutare apo mapurisa ekanzuru eguta iri anga achitandanisana nevanotengesa zvinhu mumigwagwa vachivati vaende kunotengesera vari panzvimbo yakatarwa. Mukupera kwezuva muguta manga marongeka vanhu vachifamba nyore. Mutoro wedu enhauloida mumwoyo anoti panyaya iyi
vatengesi ava vaita zvekusvikirwa vakavarayirwa nemapurisa ekanzuru pamwe chete nezimbabwe republic police vakaudzwa kuti vabve munzvimbo dzavari kutengesera vari vazhinji vatsika madziro ndokubva vatorerwa zvose zvavanotengesa zvikatakurwa nedzimotokari dzekanzuru. Vamwe vevateerera yambiro yekanzuru ndimuzvare Tendaigotora avo vari kuchema nerekuti kuchidzere kwavave hakuna vatengi vakawanda vanouyako.
Hatisi kutombofara ngekuti izvizvizvi kana munhu wani wamboya kutobvunza kuti imarinyi hapana kana wani wamboti ativhunza zvokuti nhasi hatitombobvi pano tiine kana dhora amenoti kana mari dzemakombi tichadzionepi kana kutotenga muriwo chaameno saka hatisi kunyatsozwa kusununguka badai vatoonerwa zvimwe zvekuita.
Vamwe vave kutengesera kunzvimbo iyi ndimuzvare Sekai Mamvura. Muzvare Mamvura vanoti kubva pavatamiswa nemapurisa havasati vatengerwa kana chinhu izvo zvichapa kuti vaite dzimwe pfungwa dzisina kururama.
Hapana anomboya chitenga panapa dai paina anoya chitenga zvisinzi tauya kubva mangwana nosvika ngwayoni hapana kana nemunhu kana wana ambobvunza kuti chiimari munoti ndoda uhei ndoda urarama nei uku mhuri inoda chikafu kumba uku saka munoti ndoda urarama nei ndoda mari yekombe kwendomba munoti ende mabhawa akauraya handiti kuzvichengeta kwatoda kuita.
Mumwe mukomana wechidiki anotengesa zvinhu mumigwagwa Tondera Maheu anoti zvaitika kwaari nhasi zviri kumurwadza.
Zvaitika nhasi panapa hazvisi kutifadza because ka space yacho haisati yanyatsa kugadzirwa zviri kwazvo hapana toilet hapana tingori paopen place.
Mukuru wesangano revatengesi ava remutare Informal Traders Union vaIvan Mbengo vanoti vanoshuvira kuti vavakirwe chivakwa kuitira kuti vatengesere pakanaka uye kuti makambani avhurwe kuitira kuti vamwe vashande mumaindastiri.
Kwete matensi asi chivakwa chakanaka zvouyazve nyaya yekuti ngativhurei maindastiri ngekuti havasiri vese vanhu vanoda kutengesera mumastreets vari kutomanikidzika ngenyaya yemabasa hatingawitese vana bhosi vamwe vanodawo vanovashandira nekuvavashandi.
Amai Susan Muchato vane chitoro pakati peguta chinotengesa mbatya uye neshangu. Amai Muchato vanoti vanofara nedanho ratorwa nekanzuru sezvo vatengesi ava vange vakanganisa bhizinesi ravo uye vamwe vakaita savo vanobvisa mitero kukanzuru.
Vamwe vacho vaitoisa kana padhoo chaipo chaipo apo saka isusu tatisingachakwanisi kutengesa vachingotengesera padhoo saka zvitori nani kuti vapiwewo pekuti ivo vatengeserewo.
Meya weguta remutare kanzuru Tatenda Nhamarare vanoti vatora danho rekubvisa vatengesi ava mumigwagwa sezvo huri hwaro hwehurumende hwekuchenesa maguta uye kuti zvinhu zvinenge zvichifamba negwara chairo kwete kuti vanhu vaite madiro ajojina vachingotengesera chiro pavada.
Isusu guta remamutare tavabvisa tichivaendesawo panzvimbo yatiri kuona yakakodzera yekuti vashandire zvisinei hazvo vamwe vacho vari kuti hapo hapana misha yezvimbudzi asi mazire tikuita ngei kuti patawaisa zvimbudzi zviripo uyezve mashedha varutaura vazhinji vacho ndiwo vanogadzira mashedha awo ega pamatables awo saka hationi paine chakatatwa neCity of Mutare.
Muguta reMutare nhasi manga makarongeka muchifambika izvo zvange zvichingotaurwa nevazhinji kuti marongeka uye mave kufambika nyore kusiyana nakare apo zvange zvonetsa kuti veruzhinji vafambe. Ndakamirira Studio 7 pachidzere maMutare ndini Loida Moyo. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Gweta riri kumirira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitaidza mara rinoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kuti vataure nezvekupambwa kwavadzamara kuitira kuti nyaya iyi ikurumidze kuferefetwa senyaya yakakosha zvikuru. Mashoko avachauswa ramba anotevera mashoko emutauriri wavamugabe vaGeorge Charamba kubepanhau reHerald ekuti vamugabe havana nguva yekutaura nezvenyaya yavadzamara sezvo iri mumaoko emapurisa. Vacharamba vanotiwo pane vanhu vakawanda vave kuda kuita zvematongerwo enyika vachishandisa nyaya yavadzamara. Vadzamara vanotungamira chikwata cheOccupy Africa Unity Square icho chaikurudzira kuti vamugabe vasiye chigaro nekuti vainge vatadza kutonga. Vakapambwa muGlenview musi wa9 kurume nevarume vashanu vaive nepfuti nemotokari. Masangano anopikisa masangano akazvimirira hurumende dzekunze nevamwe vave nenguva vachishora hurumende nekutadza kuchimbidza kuongorora kupambwa kwavadzamara. Tabata vakwaramba vanova gweta ravadzamara kuti tinzwe kuti vanoona sei zviri kuitwa nemapurisa mukuferefetwa kwenyaya iyi.
Hapana mwana wamai, hapana chatichabuda tichii takangomira panzvimbo imwe chete. Munhu wese ari kukatyamara ari kurwadziwa nekushayirwa kwadzamara, tese tiri kumutsvaga. Maloya hama dzake mapurisa wavo vari kuti vari kumutsvaga, saka tese takangomira panzvimbo imwe chete.
Ko mapurisa ari kuti kudii mumagwaro aari kuunza kwamuri sezvakatarwa nedai?
Mapurisa ari kungonyora magwaro avo mashondo mairo oga oga ekuti tiri kuedza nepatinogona kumutsvaga asi hatisati tamuwana.
Imi semunhu ari kumirira vadzamara segweta ravo, munoona zvakakoshawo here kuti vamugabe vanga vachitaurawo nezvenyaya iyi?
Ichokwadi kuti mutungamiri wenyika anogona kutadza kuferefeta ari iye. Ichokwadi anogona kutadza kukuziva kuti dzamara wawanikwa sei, asi haagone kutadza kutaurawo achitaura kushushikana kwake nekurwadziwa kwake, nekuti iye mukuru wenyika zve, iye anotungamira nyika. Saka kana uri baba pamba, mumwe mwana akauya akatyoka gumbo, kana kuti mumwe mwana akatouya kumba manheru, iwe unofanira kubudawozve uchitaura kuti mwana wangu ndiri kumuda, ndiri kumutsvaga, ndine shungu pamwoyo. Kuti utaurirewo zvakare uya anenge akamuviga kana kuti akamutora azive kuti mukuru wenyika zviri kumurwadza pamwoyo. Saka izvozvo zvinobatsira, zvinoendesawo meseji kunyika yose kuti baba vedu vane shungu. Zvino havagoni kuramba vakanyarara, ndofunga kuti hazviri izvozvo.
Gweta riri kumirira vaitaidza mara vachauswa ramba vari parunare muHarare. Mupurisa anonzi ari kutungamira kuferefetwa kwenyaya iyi Assistant Commissioner Crispin Makedenge varamba kuti ndivo mutikitiva mukuru panyaya iyi, vakati Studio 7 itaure nevakuru vemapurisa kuPolice General Headquarters. Mutedzeri wegurukotari zvekudzivirirwa kwemukati menyika vaZiyambi Ziyambi vati mapurisa ari kuedza kuongorora nyaya iyi.
Nyaya yekutsvaga vadzamara mamiriro yakaita ndeyekuti mapurisa havasati vanyatsowana ane uchenjeri hwekuti zvakafamba negwara rakati kuti vakwanise kusvika chaipo chaipo pekuti vanogona kubva vaziva kuti tinogona kunotsvagira pakati kana kuti ari pakati. Vane nguva vachikumbira vanhu vachiferefeta kuti pamwe vangangonzwa kuti zvakafamba sei, asi nengarei kuti pazvakaitika mapurisa, hapana mapurisa anga ari munharaunda vakagona kuzviona, vakatozoita zvekuudzwa vachiri kungoramba vachitsvagurudza maringe nekuti vawane kuti vangawane here mukana wekuti vazive kuti zviri kufamba negwara ripi.
Asi vamwe vari kushora hurumende vari kuti haisi kunyatsoita zvakakwana kuti inge ichiwana kuti vadzamara varipi, munoti kudini mashoko aya?
Mashoko iwayo mashoko ari kungotaurwa zvavo. Mukurarama kwedu senyika kubva before independence tine vanhu vakawanda vakashayika vasati vawanikwa kusvika parizvino.
ningango pase muenzaniso Edson Stone akashaika munguva yehondo asina nhasi hatina kutombozwa kuti ari kupi. Saka kuti uti munhu asiri akaita kuti munhu ashaike onzi wake vegerei kutiratidza kuti ari kupi asingazive, titoriwo mushishi yekutsvaga kuti tikange tawanawo anotiudza kuti zvakafamba mukuti mukuti tobva tatsvaga kuti ari pakati, kunenge kuruda kuremedza mutoro hurumende zvinhu zvaisina kunge iri iyo yakagadzira.
Mutedzeri wegurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaZiyambi Ziyambi vari parunare muHarare.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanofungidzirwa kuti ndevechikwata cheBoko Haram vakauraya vanhu makumi mana nevashanu nemuvhuro Maneru mudunhu rekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria. Izvi zvakaitika muguta reMainok umo makasiyiwa mapiswawo zvakare mazana nemazana edzimba.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Watch nhasi rati varwi vechikedish vari muSiria vari kuenderera mberi vachishandisa vana vadiki semauto, zvisinei kuti varwi ava vakanga vavimbisa gore rapera kuti vachamisa kuita kwakadai. Mitumbi yezvizvarwa zveZimbabwe inosvika chiuru nemazana mana negumi nemisere inonzi yakadzoserwa kumusha kubva kuSouth Africa kwavakashayikira mukati memwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino. Bepanhau reHerald rinoti rakaudzwa nemukuru wemuzinda weZimbabwe kuSouth Africa vabatira ishe mukono weshuro kuti vanhu ava vakafa nezvirwere zvinosanganisira mabayo, hepatitis B pamwe neHIV neAIDS uye ndufu zhinji dzinowanzoitika munguva ino yechando. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wesangano ravana chiremba reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Rutendo Bonde pamwe nemukuru anoona nezvezvirongwa musangano riri muSouth Africa richimirira vana veZimbabwe reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana. Tatanga nekubvunza muzvare Zimbudzana nemagariro akaita vana veZimbabwe munyika iyi.
Muraramiro anoita vana veZimbabwe kunoku haana kunyatsomira zvakanaka. Matemperatures ekunoku kana iri nguva yekutonhora inei anoderera zvakanyanya kukunda zvaanoita kana kuri kuZimbabwe. Saka vanhu vazhinji vanopedzera vapidwa nechando. Kudhwawa nechando mumanje kunokonzera kuti vadi varware zvichikonzera ndufu. Ende figa iyo yakataurwa ifiga iyi itori yechokwadi nekuti isusu seorganization tine ndufu dzakawanda dzatinoenda kunoviga vanhu kumakuva ekuno. Nekuti vanhu ivava vanenge vatadza kubvisa mari dzinodisangwa kuti vadzoserwe mitumbi yavo kumusha. Saka hama dzemunhu dziri kuZimbabwe dzinozongoti kuregai kutumidzire munhu umwe chete kusouth africa kwacho anotimiririra avige hama yedu ongozotakurawo ifu tozongoita chivanhu chodikana pachidiwa kuitwa chivanhu.
Dr. Bonde, tichitarisa uwandu hwevana veZimbabwe vari kuunzi vari kushaya vari kuSouth Africa, muchitarisa uwandu ihwohwo, uwandu hungatyisa here?
Panofa munhu mumwe chete chinhu chinotyisa, nekuti upenyu hwese hwakakosha ndochekutanga. Tichidzika nenyaya yedu tinenge tichitarisa kuti avo vari kuona kuti chikonzero chiri kuita kuti vana vafe veZimbabwe handitika zvirwere zvataurwa izvi zvakabatana neHIV zviri kureva kuti kuda mawaniro avanoita chikafu sekugara pakanaka, kuda mawaniro avanowana iwo mushonga wacho iwoyoyo unotaurwa nana chiremba isusu kuti munhu afanirwe kumwa zviri kushayikwa. Pane kutambura kuri kuitika kune vanhu kana variko ivoko kwavanenge vari kuSouth Africa kuti vanhu vanogara munzvimbo dzekuti vanenge vari 20 kana 25 murum 1 izvozvo zvatagara tanga takangozvinzwa. Ende kana zvakadaro zvirwere zvechipfuwa zvinenge zvichimatirisa kunyanyisa pamunhu anenge aine masoja akaderera kudhara akaderedzwa nechirwere cheHIV. Saka inini ndinongorwadziwa nemastatistics akadaro
kuti munhu 1 afirei saka kana wawe 1000 and something vanhu ivavo tinenge takusvitarisa kuti mararamiro acho ane kakutambura mukati
muzvare simbudzana vana vezimbabwe vanenge vari musouth africa vari kugara nenzira dzamatsanangura dziye vanokwanisa here kuwana mishonga
mishonga inogona kuwanika asi panosumudza zveri nedambudziko dambudziko ratinoona nderekuti kana usina mapepa akakwana ekuti ugare munomo dzimwe dzenguva unogona kuenda kuchipatara wosvika kuchipatara woramba votadza kukurapa vachitiwa hauna mapepa hauzivikanwi saka kana munhu asina mapepa anozongopedzisira azongoshaikira zvake mumba aona kuti haana rubatsiro rwaangaita
Dr. Bonde pindai tinzwe
ichokwadi ichocho hurumende yeko inenge yakasungwawo nemitemo yeko saka kana isusowo tisina kuwana mukana wekuteedzera mitemo yeko tinoramba takasungikanawo nekurarama kwedu
muzvare zimbudzana mabasa ari kuitwawo nemuzinda wezimbabwe muri kugutsikana here nemabatiro avari kuitawo nyaya dzezvizvarwa zvezimbabwe zvikuru vanenge vashaya ivavo
nyaya dzevana vezimbabwe vanenge vashaya embasi yedu hatiishore inomhanya inobetsera kuti pamapepa dzaakwanise kuwanika asi izvi zvinobudikidza nokungewo iye ashayika wacho aine dhokumendi zvinonga aidhentifaya kuti chizvarwa chezimbabwe kana zvadaro pasina paine vanokwanisa kumirira vachipa maafidhafiti hongu embasi inoyamura
vanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana vari parunare muJohannesburg South Africa manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Rutendo Bonde vari parunare muHarare neStudio 7
Vatungamiri vepasi rose vari kusangana muAddis Ababa muEthiopia pamusangano weThird International Conference on Financing for Development uyo vari kukurudzira kuti nyika dzemuAfrica dzitsvage nzira munyika madzo dzekubhadhara mari yekukurudzira nyaya dzezveutano kwete kumirira mari dzinobva kunze kwenyika. Mutungamiri wenyika yeEthiopia vaHaile Mariam Desalegn vaudza musangano uyu kuti nyaya dzeupfumi muAfrica hadzizombofi dzakagadzirisika kana Africa ikatadza kuunganidza mari yekurwisa zvirwere zvakaita seTB, HIV nemalaria pachayo nezvimwe zvirwere. Sachigaro weAfrican Union Commission amainkosazana Dlamini Zuma vatiwo Africa inofanira kumutsiridza maindustry ayo kuitira kuti nyika dzemuAfrica dziwane mari yekuzvibatsira. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havana kukwanisa kuenda kumusangano uyu kunyange hazvo vanga vachitarisirwa. Hatina kukwanisa kunzwa kune hurumende kuti sei vasina kuzoenda. Sandra Nyaira weStudio 7 aita hurukuro nemutungamiri weUnited Nations Association muZimbabwe vaMacleod Mapfumo avo vari kumusangano uyu kuti tinzwe zviri kuitika.
Pane zvino ndingatoda kutaura kuti musangano uri kufamba zvakanaka sezvo tava muzuva rechitatu. Pane madiscussions anga ari kuitika kubva musi weMonday, Tuesday nanhasi. Vanhu maboka akasiyana-siyana ane zvekuita mukati mebudiriro yenyika. Tichitarisa kuprivate sector, tichitarisa kupublic sector, tichitarisawo zvakare nekuhurumende inova iyo inoita kuti magoals aimplementwe. Saka pane kutaura kukuru kuri kuitika madebates akasiyana-siyana ari kuitika ekuti mari idzi dzinokwanisa kuti dzichengetedzeke sei. Uyezve pamabudgets enyika tinokwanisawo kuti tibvisewo mari yatinongo siya ichienda kudevelopment kuti tikwanise kuva tinoachivha izvi mumakore 15 anotevera.
Pane gwaro ranyorwa nhasi riri kutaura pamusoro pekuti vatungamiriri vanga vari kutaura nyaya yekuti vatungamiri vemuAfrica kunyanya vanofanira kunge vachitsvaga mari dzinowanika mukati menzvimbo dzavo mukati menyika dzavo kuti vange vachibhadhara mari dzekukurudzira nyaya dzeutano. Zviri kufamba sei panyaya iyi?
Ya, iyoyo nyaya ndofunga ndo yatarisiswa kubva kumashure tichitarisa pamillennium development goals chakanyanya kuita kuti asabudirire. Ndozve zvimwe zvezvinhu zvacho zvaita kuti nyaya yekuti maresources mazhinji tisati tatanga kuti tinotsvaga kune dzimwe nyika ngatitange kushandisa pazvishoma zvatinazvo. Magoals aya ari international but tida kuti taudzose kumba ave applicable mukati memasituations mararamiro atinoita. Pazvishoma izvozvo zvatinowana tiri kubvisa mari yekuti tikwanise kuenda kudevelopment. Munoona masituation akawanda ndeyekuti ndingatore for example tichitarisa kwaMutare kune madiamonds anoitwa kumaina asi mukanoti mari yese inotorwa pamadiamonds ayo haisi kubenefita vanhu vemaMutare imomo. first people who should benefit from Mario vanhu vemamutare ndokudomesticate kwatirikuedza kutaura kuti zvinhu kana zvichikwanisa kuapply kamukanzi munzvimbo yazviri kuwanika ngazvitange neimomo zvochizobuda zvichiexpanda kumberi saka ndo zviri kunyanya kuemphasizwa kuti tisati tatanga kuda kumbonokumbira kunze imimi vacho munei uyezve muri kukwanisawo kuunza chii
VaMacLeod Mapfumo ndivo mutungamiri wechidiki weUnited Nations Association muZimbabwe vanga vachitaura vari parunare muAddis Ababa Ethiopia naSandra Nyera weStudio 7.
Mumwe mudzimai wechidiki anogadzira mbatya dzinoshandiswa nevanhurume pamichato anoti vanhu vakawanda vari kufarira mbatya dzaanogadzira idzi. Asi muzvare Immaculate Kwashira vanoti kuondomuka kwehupfumi hwenyika kuri kukanganisa zvikuru basa ravo. Mutorodo wenhau Ntungamiri Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Kwashiri vane makore ekuberekwa makumi maviri nemana uye vakaita zvidzidzo zvekugadzira mpatya pachinoi University of Technology. Kunyange hazvo vanoshandira JT Clothing. Kana vachipedza basa Maneru vanenge vogadzira zvipfeko zvekambani yavo vega inonzi Immaculate D iyo inogadzira zvipfeko zvemuchato zvevarume. Ko sei vakasarudza kuita zvipfeko zvevarume chete? Muzvare Kwashiri vanotsanangura.
Ndakasarudza kuita izvi nekuti ndinofarira zvinhu zvakaomarara. Zvinhu zvekuti unofanira kushanda nesimba kusvikira wawana mhinduro kana wawana gohwo mukati mazviri. Uye ndakatarisa kuti zvipfeko zvevarume vanhu vazhinji vanozvitya kushanda nazvo. Saka ndikabva ndati izvozvo zvinotyiwa nevamwe ndezvandinoda kuita.
Pari zvino Muzvare Kwashiri havasati vawana zvitoro zvingatenga mpatya dzavanogadzira. Asi vanoti vari kuwana mukana kuma fashion show wekutengesa mpatya dzavo. Mumakore mashoma anotevera Muzvare Kwashiri vanoti vanotarisira kuti kambani yavo inenge yakura.
Ndinozviona ndine kambani yangu inoproducea masuti wayo ndichitengesera vamwe mumakambani mashops ndichipinda mumashops uyezve ndinozviona ndichisvika kunhano yakaita seWorld Fashion Week ndichitengesa nhumbi dzangu zvekuzoratidza pasi rino rose kuti ndozvandinoita.
Muzvare Kwashira vanoti vanonyanyofarira mugadziri wezvipfeko zvevanhurume wekuItaly ane mukurumbira pasi rose vaGiorgio Armani. Chii chinonyatsoshamisira nezvipfeko zvinogadzirwa naMuzvare Kwashira?
Zvatiri kukanganwa tichisiya kana kufushira ndozvandiri kunopukunyura ndichidzosa mukati mekurarama kwatinoita mazuvano. Zvinova izvo kwatakabva mavambo edu zvatinoti nechirungu the native society kwatakabva nemadzitateguru edu mararamira avaita.
Muzvare Kwashira vanoti vari kugadzira webhusaiti yekutengesera zvavanogadzira. Asi pari zvino zvipfeko zvavanogadzira zvinowanikwa pawebhusaiti yeZimbabwe Fashion International. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Ntungamiri Nkomo.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM nhasi tiri kutarisa nezvenyaya yevanotengesera migwagwa uye matano ari kutorwa nemakanzuru ekubvisa vanhu ava migwagwa vachivaisa munzvimbo dzavakavakirwa.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Rimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa muHarare rinoti hurumende inofanira kuburitsa utungamiri wesangano iri muusungwa nekukasika.
Mapurisa ekanzuru yemutare anobvisa vanotengesera mumigwagwa mushure mekuswera vachiita wakiti nagonzo.
Magweta ari kumirira vaetai dzamara anoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanirwa kubuda vachishora kupambwa kwavadzamara uye kukurudzira kuferefetwa nemazvo kwenyaya yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Jonga naChris Gande munaudze chirungu.